Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 7, 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington D. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadik nedzekumabvazuva kweAfrica vosangana mangwana kuzeya nyaya yehondo iri muDRC. Vashandi vakawanda mumabhanga nemuzvitoro zvikuru vorasikirwa nemabasa. Botswana ine urongwa hwekuwandudza bumbiro remitemo yenyika iyi kuitira kuti rurimi rweshona rutambirwe serumwe rurimi runotaurwa munyika iyi zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dziri muSadik nedunhu renyika dzekumabvazuva kweAfrica reEast African Community kana kuti EAC vari kusangana mangwana muTanzania kuti vazeye nyaya yehondo iri muDRC iyoyo pakuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinetsane. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanova sachigaro weSadik uye mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto vanova sachigaro weEAC ndoo vari kunze neSadik vachanga vachibatsirana kutungamira musangano uyu. Nhasi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira uye mukuru wemakurukota kana kuti Prime Cabinet vaMusalia Mudavadi nhasi ndoo vanga vari masachigaro emakurukota asangana kukurukura munyaya yeDRC vachigadzira nzira yevatungamiri pamusangano wemangwana. Mumusangano uyu vamurwira vati zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dziite mubatira pamwe kugadzirisa matambudziko adzakatarisana nawo. Vamurwira vati zvinorwadza kuti vanhu zviuru mazana mana kana kuti 400,000 havachina pekugara nekuda kwekurwisana kuri muDRC. Mutungamiri weDRC waFelix Tshisekedi nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vati vachapinda mumusangano wemangwana uyu. Rwanda ine mauto muDRC ari kubatsira vakapandukira hurumende vechikwata cheM23. SADC ine mauto kubva kuSouth Africa, Tanzania neMalawi. Asi Malawi yave kuti ichaburitsa mauto ayo. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Izvi zvinonetsa zvekuDRC. Nekuti mukatarira muchaona kuti misangano mizhinji yaitwa izvo zvitaa nemakore anorarika gumi tichingova nematambudziko akafanana imo muDRC. Chokwadi ndechekuti matambudziko omuDRC akadzika zvekuti kuti angagadziriswa nezuva rimwe handibvumi.
Ko sei zvichinetsa kugadzirisa zviri muDRC muri kuti kwane makore kuine hondo iyi?
Nyaya iri muDRC ndeyekuti matambudziko eDRC anobva kure. Matambudziko anobva munyaya dzeupambi hwefumi hwakaitika kana kuti munyaya dzekutorwa kwakaitwa nyika dzemuAfrica nekunyika dzekuEurope. Saka tikatarisisa tichaona kuti zviri kuitika muDRC kuramba tichienderera mberi kuri kuitika nokusvetwa kwoufumu hweAfrica. Mukatarisa muchaona kuti pane makambani ikoko arimowo muDRC. Mukatarisa muchaonawo kuti dzimwe nyika dzemuAfrica dzinodawo kupamba, dzimwe dziri kutonzi dziri kutengesa zvicherwa zvisingawanikwi munyika madzo, kureva kuti vari kuzvitora kubva kuDRC. Saka nyaya iripo napa ndeye kuti pane humbimbinduka hukuru hwatingati hunobva mune iya inonzi Colonial Era huchienderera mberi panguva iri kunzi Africa yasununguka, iyo isinayo kusununguka panyaya dzezveupfumi.
Totarisawo nyaya yekuti vanhu vakawanda vari kunzi neUnited Nations vafa. Ko veUnited Nations neAU pane zvavangaitewe?
United Nations yanga ichizama mukatarira, mutaona kuti kwakaitwa musangano weSecurity Council rukambotauravo zvakataurika, asi muchaona kuti vachisekedhe mutungamiri weDRC akatoneseka achiti venyika dzose dzepasi rino vanenge vari kukundikana, havana zvavari kunyanya kuita. Ndozvakataurwa navachisekedhi kureva kuti nyaya dzachona United Nations zvinenge zviri kuiremera. Apa tatarisa kuti vomuAfrica kuda vachataurirana vakabudisa chinobuda hatizivi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zuluwe Studio 7. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti ZIBAU, vaShepherd Ngangu, vanoti vari kuita misangano nevakuru vemabhanga kuti vadzidzisewo vashandi nezvekushandisa michina yechizvino zvino kana kuti artificial intelligence kuti vashandi vasarasikirwe nemabasa. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nebhanga guru munyika reCBZ kuti rave kumisa vashandi mazana mana mabasa nekuti rinenge roshandisa michina. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zuluwe Studio 7 abata vangangu.
Ndizvo zvochaizvo kuti vashandi mumabhengi vari kurasikirwa nemabasa. Zvazvino zvibhengi guru reCBZ rine vashandi vanosvika 1500. Yava kuritsenza vashandi vanosvika ivo 347. Pa-347 ipapo vanodarika mazana maviri vanenge vari nhengo dzeunion yezvibau. Saka idambudziko guru rauya vashandi vemubanking sector.
Ko ivo vemabhanga vari kupa zvikonzero zvei zvekumisa vashandi basa?
Ivo vanoshandirwa vari kuti vakuda kushandisa michina yachizvino zvino, uyezve vachida kuita restructure kuti maprofits avo anenge anekanga ari nani. Saka ndo dambudziko rauya mubanking sector irori. Harichiro bhengi rega raita process iro, tinoona kuti kumashure rakawirwa zvakare nemadambudziko akafanana naiwavo kunana ZB nekunana First Capital. Uwandu zvino hwevashandi varasiwa nemabasa anyanya kuwanda zvikuru kuCBZ mukati megore rino. Hatisati tambozviona zvekuti vashandi vakawanda kudaro vanorasikirwa nebasa kamuchei. Kazhinji kacho kana zvichiitika zvinoitika zvikamu 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 zvikamu. Saka panguva inei vari pakati pekukurukurirana kuti vanowirirana here, uyezve zvavanowirirana kuti zvinozopiwa semiripiwo pano vari kuenda zvinenge zvakamira sei.
Imi muri kumbotaurawo here naivo vakuru vemabhanga ava nenyaya yekugumbura vashandi vachiti varida kuisa mishina nezvimwewo izvi?
Hongu isusu sebazi rinomiririra vashandi tinotokurukura navo tichionesana navo kuti nenguva vanenge vachifanira kuti vatsvage nzira yekudzidzisa vanhu mabasa kuti vakwanise kushandisawo michina yachizvino zvino asi vachiramba vari pamabasa. Uyezve tinoona kuti imwe nguva vanhu vari kurasikirwa nemabasa kana kuti vanhu vanoiswa mabasa vanenge vari vanhu vekuti mabasa avo haasi kupishwa, anoramba aripo. Zvakafanana nemabasa akafanana nemabhiritera, mabasa iwayo anoramba aripo, asi tiri kunzwa kuti vamwe vematera iwavo ndo vamwe vamwe vanenge vakabiswa basa. Saka tee tichitarisira kuti tione kuti vanhu vadzidziswe mabasa kuti vaitewo mabasa vachishandisa mishina inenge iri kwenyu. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri pakati pehurukuro dziri kuitwa pakati pevari kunzi vaende neunion pamwe chete nevanoshandirwa vacho vekuCBZ kuona kuti pane here zvinogona kuwirirano, kana pasina pochizoonekwa kuti zvoitwa sei kuenda kumberi.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepherd Ngangu. Zvichakadaro, vezvitoro munyika vamisa vashandi vanodarika chiuru chimwe chete mabasa. Izvi zvinotevera kuvharwa kwezvimwe zvitoro zveOK, Choppies neN Richards. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakatodimburira zororo ravo panzira kuti vaedze kugadzirisa nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. bazi rezveupfumi riri kuedzawo kudzika mitemo yekudzikamisa upfumi, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kwave kuyeuka bako mvura yanaya. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona patinokupai link yeWhatsApp channel yedu. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Botswana ine hurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo yenyika iyi kuitira kuti rurimi rweShona rutambirwe serumwe rurimi runotaurwa munyika iyi zviri pamutemo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Urongwa uhu hwakatanga mwedzi uno nekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuti mutauro werurimi rweShona runge ruchishandiswa munyika iyi zviri pamutemo. Mushure meurongwa uhu kupera kwemwedzi uno, pari kutarisirwa kuti pombwe bhiri rekuvandudza bumbiro remutemo muBotswana kuitira kuti mutauro weShona unge uchicherechedzwa zviri pamutemo muBotswana. Gurukota rinoona nezvematunhu nezvechivanhu kana kuti Minister of Local Government and Traditional Affairs vaKitlanifile Mutsekwa vanoti hurumende yeBotswana yakaona zvakakodzera kuti rudzi rweChishona rucherechedzwe zviri pamutemo. VaMutsekwa vanoti kuva nebumbiro remutemo rinoremekedza mitauro inoshandiswa munyika iyi inzira yakanaka inogona kudzivirira hondo yemarudzi munyika. Vakawanda vanotaura rurimi rweChishona vari kutambira urongwa uhu nemaoko maviri. Mumwe vanhu ava vanogara muBotswana ndivaTobias Yamadziripi, avo vanotungamira vanhu vanotaura Shona mumusha weSimotswane uyo uri pedyo neguta reFrancis Town.
Population yawanda. Yawanda, imo muno muchero kungotaura Shona uri pauri munhu anotonzwa kuti uri kuti chii, even ari muTswana kana kuti ari chii.
Mumwe mugari wemumusha weMandunyane uyo uri pedyo neguta reFrancis Town amai Victoria Sakurombe vanoti urongwa uhu ukabudirira uchabatsira zvikuru kuti vana vavo vazive rurimi rwamai vavo.
Sotozvitambira zvakanaka kuti vana vedu vangadzidziswa vechiShona vari muBotswana, nekuti ezvino zvavana vedu havazivi kuti vanhu vakuru unosvika womukwazisa neruoko kutanga womuti kwazvai, wopfugama pasi wombera kuti makadini, havazvizivi.
Asi mumwe mubereki amai Primrose Chirikure vanoti vana vazhinji havadadi nerurimi rwamai.
Pane pamwe patinototadza, especially mumakombi kana mumashopu kana pai, tinototadza kutotaura dzimongo tongonyarara wakadai kuti uchizeza kuti ukanzwa tinotaura Shona tonzi muZimbabweni. Saka Shona totoida zvakanyanya, tinotoikurudzira kuti dai yanga yadii yakwanisa kuti vana vedu vaidzidzawo nesuwo taitaurawo.
Vanhu vanotaura rurimi rweShona ava vanowanikwa mumisha iri mumiganho weZimbabwe neBotswana kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvadziwa enyika iyi, vanofungidzirwa kuti vakataka kugara muBotswana 1951. Pari zvinofungidzirwa kuti chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% yevagari vemuBotswana ndeverudzi rweChishona. Bumbiro remutemo muBotswana rinocherechedza mitauro inoti sikalaka, simwaketsi, simwatu, sikatla, sekalahadi, sibirwa, sitswana nesurolong pamwe nemitauro wechirungu. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO yakaparura urongwa hwemakore gumi wakanangana nekucherechedzwa tauro yakatarisana nekuparara pasi pechirongwa cheinno decade of indigenous languages. Rikuitwa neBotswana izvi zviri mugwara reUNESCO rekuzadzisa donzo reInternational Decade of Indigenous Languages. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guru makurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika muIsrael vaIsrael Cards vaudza mauti enyika yavo kuti vatsvage mazano ekuti vanhu vemupalestine vari muGaza vari kudawo kubva mudunhu iri vabude vachienda chero kunyika inenge ichida kuvatambira. Vakatsi vati vari kutambira zvakataurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvekuti Gaza isave pasi peHamas. Asi vakawanda vari kushora zvikuru mashoko avaTrump kusanganisira United Nations. VaTrump vave kutiwo chavanoda ndechekuti Gaza ivakwe patsva, vanoda kuramba varimo vachigara asi vanoda kubva vachienda kune nyika dzinoda kuvatambira vachibuda. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Sehumwe hweurongwa hwavo hwekuedza kwavo kudzoreredza kuzvitonga kwenyika pamusoro pemiganho yeAmerica, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unotara kuti kuwedzerwe zvizere kushandiswa kwenzvimbo inochengeterwa vabva kure kana kuti Migrant Operations Center iri pakamba yemauto yeNaval Station kuGuantanamo Bay. Vachinyora, vaTrump vakati kuwedzera kushandiswa uku kuchapa imwe nzvimbo yekuchengetera vasungwa vanoparadzi mhosva vanobva kunze kwenyika vari muAmerica zviri kunze kwemutemo. Pamusangano nevatori venhau, vaTrump vakati kune mibhedha zviuru makumi matatu muGuantanamo Bay yekuchengetera vanopara mhosva dzakaipisisa vanobva kunze kwenyika vanoda kukanganisa zvizvarwa zveAmerica. Vakati vamwe vacho vakaipisisa zvekuti havavimbe nenyika dzavanobva kuti dzingavachengete nekuti havadi kuti vadzoke zvakare muAmerica, nekudaro vachavaendesa kuGuantanamo Bay. Jeri rinochengeterwa vanobva kunze kwenyika paGuantanamo Bay rinoshanda zvakasiyana nejeri remauto rinochengeterwa vanopfurikidza mwero. Kubva muna 1990, jeri revekunze iri ragara richishandiswa zvakanyanya kuchengeterwa zvizvarwa zvekuHaiti neCuba zvinobatwa mugungwa. Chivakwa ichi changa chichishandiswawo zvakare munyaya dzerubatsiro kune vanotambura nekununurwa kwevanenge vawirwa nenjodzi. Mutauriri wemuzinda weWhite House, amai Caroline Levitt, vakati mutemo wechimbi-chimbi uri pamusoro peGuantanamo unobata matanho akambotorwa navaTrump ekuchengetedza miganho yeAmerica nekuburitsa munyika vekunze vari kuparadzi mhosva vari munyika. Amai Levitt vakati vanoziva kuti vane dambudziko nepekuchengetera vasungwa muAmerica, nekudaro mutungamiri wenyika vanoona sekunge Naval Station iri paGuantanamo Bay ndiyo nzvimbo yakakodzera. Vakati vanobhadhara mitero vagara vari kubatsira nemari nechakare vachiti nzvimbo iripo. Vakabvunza kuti sei isingashandiswe. Vakati gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika riri kushanda nezvazvo sekutaura kuno. Vachibvunzwa paterevhizheni, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaPete Hegseth vakati Guantanamo ndiyo chaiyo nzvimbo yakakodzera pabasa racho. Vakati iyi inzvimbo yekuchengeterwa kwevanhu kwenguva pfupi uye ragara ritori basa reNaval Station paGuantanamo Bay kwekuti vanogona kuwedzera zviuru uye makumi ezviuru kana zvichikodzera kutamisa zvine hunhu vekune dzimwe nyika vari munyika zvisiri pamutemo uye kuvadzorera kunyika dzavakabva nenzira kwayo. VaHegseth vakapika vachiti zvakwana, nekudaro vave kudzoserwa kumisha yavo. Vakati Guantanamo Bay ndiyo nzvimbo yokupfuura nayo yakakodzera yekumbochengetera vakaipisisa vacho vose kusvika vadzoserwa kunyika dzavo idzo sezvakajekeswa nemutungamiri wenyika vaTrump dzinofanirwa kunge dzakagadzirira kuvatambira munguva pfupi inotevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti vachanga vachitemera dare reInternational Criminal Court zvirango zveupfumi nezvekufamba pamusoro pekuferefeta kwarinoita zvizvarwa zveAmerica uye shamwari dzenyika iyi dzakaita seIsrael. VaTrump vakambotemera zvakare dare reICC iri zvirango mugore ra2020. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 Abata mukuru wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zvino zvinga pi yatingati confidence mumasangano ano defender yatingati kudzero dzevanhu pasi rese. Zvatoziva ICC pachirugu iglobal court and e-court iripo in terms of the UN charter. And tinoziva zvekare kuti America neyo Israel hazi mamembers eICC yayo. And pave nenguva vanhu vachikuruzira America neIsrael kuti ive mamembers eICC kuti at least nyaya dzekodzero dzinenge dzichiitika pasi rese dzive dzichionekwa nekoti iyoyo kuti at least kune dzimwe nyika kuchiri kuumbiridzwa atingati mademocratic tenants kana mastructures vaivewo vachiziva kuti kana vakatyora kodzero dzevanhu kune court iri kumusoro ikokoko inokwanisa kuve ichiona and ichigadzirisa nyaya idzodzo.
Tinoona kuti vaTrump vakambozviita zvakare mugore ra2020 kupamba vachiita izvi, munoona zvichizofamba sei?
Ndiona senge effect yeizvizvi inoonekwa kunyika dzichiri kudevelopa atingati masystems edemocracy. For example, kuti kana pane atingati third world countries anenge achiona zvinhu zvakadai so zvichiitika ende zvichiitwa zvekare nenyika dzinofanirwa dzichiona atingati kufambidzwa atingati human rights munyika internationally, zvinhu zvisingapi confidence kuti nyaya dzemukodzero dzevanhu dzingave dzichibatwa nemazvo kana dzakaenda kuma institutions dzakaita sana United Nations.
Tinoona kuti iro dare guru repasi rose reInternational Criminal Court riri kuti riri kushora zviri kutaurwa navaTrump izvi. Munoona vaTrump vachizozvitambira sei?
Ndoni senge vangave vachiita serious yavo nekushorwa kuri kuitwa decision yavo, because panguva iyi yatikuona yapfuura tikuona kuti pane matanho avari kuita ari kutsorwa zvekare nevanhu, but achingozongozoitwa. Saka nao kana pachizongozoitwa zvinhu zvakadai sezvokuti vanhu vanenge vakaita mainvestigations yayo and uyezve matanho anenge akaitwa at least ne yatingati global court iyo inenge ine vanhu vanenge vachinzi hakuna kwavakarerekera vachizopuwawo zvekare masanctions, zvinhu zvisingainspire confidence. And uyezve I think zvinhu zvicharamba zvichingosvorwa kusvika vaTrump vachinzwa pfungwa dzavo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muDallas kuTexas muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Masukera sei kumasukera seStudio 7. Maonero angu ndokungoti zvokutaura nezvamatongero enyika zvevanhu ava kunongova kutandadza kana kuti kudla kwenzeve, nokuti hapana chavanoporomisa chinobuda kana hwani. Vanongotaura chete semapolitician, plus ivo vanoita sekuti vanotaura kuvanhu vasinavo kufunda. Saka munhu wese anongoziva kuti chinonzi politician chii. Kutaura nhema, kutaura zvisingaitiki, nokuti izvezvi kana hurumende yeBotswana yava kudududza, but iye yakataura ichiti hurumende yangu yapinda haisi kuzosunga zvizvagwa zvokune dzimwe nyika kana kuvadhipota, asi nawo vakutanga kuti kwanzi vanoparadza mhosva vanodini. Unongoona kuti izvo mapolitician, hapana kana demokirasi iripo.
Geza ngavavhundunyure kwavari koko. Impavhaidzo. Saka munhu angasungwa kuti ataura chokwadi, ndozvaanga musungire kunova kumudzingika chiti hasi muzano PF nekuti aodza chokwadi. Handi vakatanga nazvo, vakadi kusunga vaya vakatanga kuchikora bumbiro remutemo vaitwa iyi, bumbiro remutemo ngari vandudziwa. Handi vaida kundisa nyaya yacho kukoti, vakaregerei kuvasunga. Nhasi vakutaurwa naGeza akupikisana nazvo achiti hatizvidi. Pamberi naGeza ngaapinde nawo imomo aodze chokwadi, ndichamusapota, tichamira naye. Mwana wekwedu wekusanyati George Tower, the big dog Matori.
Studio 7 up. Ndama kwasi kuyengova message yedu. Ndini God knows best. Chero angapinza chiwenga, makudo amwe akafanana, vanhu vakafanana, ane pfungwa dzimwe, mabhuru anofure pamwe chete, kungotunga nhau dzemudanga. Munhu tiri kutoda chaipo ndichamisa. Dai uyo Geza akwanise kumirana chamisa kuti chamisa apinde pachigaro, ndo zvinodiwa nevanhu. Wabaya kune munhu akavhoterwa, haana hlabangu izvo, uchada kuteererwa murume. Izvi tinongode chamisa.
Jacob Mafume wakutotora Harare kuita musha wako, kuita zvaunoda neHarare. Kuita kunge musha wako chero chavo waunoita madiro acho china. Asi nai vana vezimbabwe especially vagari vemuHarare makambonyanya kupfava zvakaita seiko zvokutarisa Jacob Mafuma achiita zvaari kuita izvi? Ungawani mabasa wakana achipinda munhu achipinda basa anopindwa navanhu. Oyo rake raakambopinda rasingagoni kuti angabviswa pabasa ipapo rakamboita sei? Huori huori mastenda rekuvaka dzimba dzaanoda dzekidra remangwana revana vake. Asi muri mangwana revana venyu ndo dzimba dziri kuputswa dzamuri kuvaka, ndo majura ari kuputswa muri kuvaka. Makangotarisa musina action.
Ando pastudio 7 namukoma jonga mamukasei inoda kuti nhau yageza iyo. Ko munodini kumbointerview ageza ega timbonzwa iye geza maonero ake. Ane kuinterview avanhu veze vasina nebasa imbointerview yoma hovheti vakarwa hondo timbowanzwa vachizitaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira mumusambo wesungura Chris Million Masocha, uyo anoimba nechikwata cheLive Wire Band. Chris ane damba refu idzva rinonzi Haribude Wakamirirwa. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ini zvemagitare ndakazotanga mugore ra2017 ndopandakarekoda album rekutanga. Asi magitare chinhu chandakazvarwa ndinacho mumiri zvekuti even composing my songs ndakatanga kukomboza my songs ndichiri very very young.
Vabereki vehukama hama neshamwari vaitwo kudini muchitanga kurova magitare?
Ini nangu pandakazotanga magitare vabereki vangu vanga vasipo. Asi tichikura munhu aindiinkareja mai vangu.
Tambirwa sei mimanzi yamuri kukwenya iyi muchaunga uku?
Music iri kutambirwa zvakanaka and ndinotova kuti kuzoimba kwandakaita inini muna 2017 chiburiza kwanga kwangu kuzadzisa shungu dzangu padzanga dziri dzekuti inini ndakakura ndichikwa kuti inini ndofanira kumbomira pamberi pevanhu.
Ko matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi muchigame ichi?
Sevaimbi vachiri kusumuka, machallenges atinawo akatoti wandei. Since ndisiri kugara muZimbabwe munovandowo munonyanya kurira music yedu. Machallenges atusangana nawo ndeairplay. Ndofunga kuairplay uku kuri kuitwa chinonzi mwana wohu kwaanodya ndearipo. Kana uri kure zvinhu zvako hazviriri. Unotofanira kugara uri padhuze uchizvipusha. Chero project racho rakanaka sei.
Vanoda kukuhayai, kushanda nemi, kutaura nemi, kuteverawo mimhanzi yenyu yamuri kuridza iye, pi mimi vanokubatai kupi?
Vanoda kutibata isusu paFacebook munosecha for Chris Masocha. Chris yedu isusu na CRIS. Then muri paFacebook ipapo tine page redu rebhendi rinonzi Live Wire Kings Band. Instagram tiriko futi Chris Masocha. Toenda futi paTikTok munotiwana futi sa makasecha Chris Masocha munotiwana futi. YouTube channel yedu yakanzi Chris Million Masocha. Kune vanenge vachida kutibata direct panumber +27607352420.
Chitipai kamwe chete, was a Friday, timborova magitare.
Ya, kamboka dobuda yako mdariro mzara na sindikano nzi manduwe erika kudaro.
Manzwa hurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 na Chris Million Masocha ari parunare kuPretoria muSouth Africa. Musakangana waLive Talk apo tiri kutarisa nezvekurasikirwa kwevanhu nemabasa nekuda kwekuvharwa kwezvimwe zvitoro pamwe nemabhanga. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi na Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.